Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 28 2022. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
SeZimbabwe Electoral Commission taona vanhu vachiuya kuzoregister kuma registration centers edu, aya atinoti static registration centers, district offices nepapro.
Vamwe vanhu vakauya pazoro rekisimusi negoredzva kubva kunze kwenyika vari kuenda kunonyoresa kuvota kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission. Botswana yorambidza zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari munyika iyi yakawanda pasina residency.
Makakatanwa pakati pe SRC neZIFA tave pedyo pedyo namakundano eAfrica Cup of Nations. Kudonzerana kunobvisa gadziriro.
Tichaongorora mamirira anga akaita zvinhu munyaya dzezvemitambo gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vavanhu vakauya kuzorore kisimusi negoredzva kubva kune dzimwe nyika vakaenda kunonyoresa kuvhota kuZEC senzira yekuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe akanyoresa kuvhota mushure mekuuya kuzororo kubva kuSouth Africa kwaanoshanda ndiva David Mangeya, avo vaudza Studio 7 kuti
isusu semadiasporians taona kuti zvakakosha personally inini kuti nditore mukana uno ndiuye ndiregister kuvhota, because zvakandikoshera kuti vhoti yangu ichizocountwawo pane mamwe mavhoti evagari vanonga vachazirwa vachivhota musi wesarudzo. And ndinoda kuencourajea vamwewo futi vari kunze kwenyika kuti hazvimbonetsi kungotorawo mukana iwowo weholiday watauya tese kuuya kuzoona mhuri tonoregister kuvhota. Zvino zvinogona kutibatsira.
Vamangeya vakurudzira zvimwe zvizvarwa zviri munyika dzakapoteredza zvakauya kuzororo kuti zvinyorese nekuzouya kuzovhota.
The same way yatauya nayo kuzoregista kuvhota iyo is the same process yatokwanisa kungoita futi pakudzoka kuzovhota. Kungodivhota time yako probably a day or two yokukwira bhazi nokudzoka ukasta vote then wodzokera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muchinoi, vanhu vakawanda vanga vachinyoresa nhasi, vamwe vauya nemotokari hombe kana kuti marori kubva munzvimbo dzakapoteredza. Mumwe auya kubva kumangura ndimuzvari Talent Chibuza, vanoti vaunzwa nerori yavasina kuda kutaura kuti ndeyani. Muzvari Chimbuza vanoti pakafamba vashandi veZEC vachinyoresa kuvhota vakatadza kunyoresa sezvo vainge vasina chitupa.
Vanhu kuti vakwanise kuzoregista inhau yokuti nhamba zhinji yakatora chitupa manje manje, saka vanga vasati vapinda muvoters room.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Rovu vatenda kuti vanhu vakawanda vari kuuya kuzonyoresa kuvhota panguva ino yezororo.
SeZimbabwe Electoral Commission taona vanhu vachiuya kuzoregister kuma registration centers edu, aya atinoti static registration centers, district offices nepapro. Ichokwadi vari kuuya neuwandu hwavo, vamwe vari kutotakurwa nemarori. Ndinoda kuti titende mapolitical parties who appear to be instrumental kutakura vanhu ivava kuti vaya vazoregister.
Vanhu ndobva vayambira vanhu kuti vasanyorese kuvhota kakawanda sezvo zvichizoita kuti vatadze kuvhota vaiswa pagwaro revanhu vanenge vamiswa kunyoresa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Vanhu Vaka register, ngavasa register zve. For whatever reasons, muna haka register na angu zaudi ndirimu mvotas roo nechekari. Nukuti waka zuhuya shika wone kwa manji taku ita vvotas roo cleaning process. Wacha wone kwa kuti wana awa majuplicates. Eze rezauti wane wawani sopanea tino zote exclusion list. Ota za shiku zopinda mvotas roo mso kuvota. Exclusion list inoreva kuti munu haasuko kwa nisa kuti apinde pa vvotas roo. Nezvikonzero zviri kubuda sei andapa iyi kuti anogona kunge achionekwa kuti uyu aregister ruviri saka naka register karuviri toda kuti tivese ushuwa kuti pacho paaruda kuenda chaipo chaipo ndepapi nekuti hachazivi kuti uyu chikonzero chake ndechei chekuti aregister
pane kutakurwa kwevanhu kuzonyoresa kuvhota nevezvematongerwo enyika vanhu lobvu vanoti havana basa nazvo kuti munhu auya sei vachiti chavanoda kuti munhu ane zvinodikanwa here kuti anyorese kuvhota
Zimbabwe Electoral Commission hai investigate kuti munhu auya atakurwa nani chatoda kuona kuti munhu aregista here thats ndochinhu chikuru but what is important is munhu auya here nemarequirements anodiwa chitupa chako proof of residence and then top register
kunyange vezanupf vachitenderwa kutakura vanhu kunonyoresa kuvhota bato rinopikisa recitizens coalition for change nesangano rinomirira vadzidzi nemamwe vanoti vanorambidzwa kuita izvi nemapurisa hatina kukwanisa kubata gurukota rezvomukati menyika vakazembe kazembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi zeki ichiri kunyoresa vanhu kuti vakwanise kuvhota pasarudzo dzegore rinouya kumahofisi avo mumatunhu makuru nemadiki munyika yose dzimwe nyanzvi munyaya dzinoona nezvevanhu vanoenda nekugara mune dzimwe nyika dzinoti pane zvizvarwa zvemunyika zvinosvika mamiriyoni matatu zvigere nekushanda zvisiri pamutemo munyika yeSouth Africa ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Bazi rinoona nezvemhando dzemoto muBotswana reBotswana Energy Regulatory Authority kana kuti BERA ratora danho rekurambidza kuburitswa kwemafuta ekufambisa dzimotokari kunze kwenyika iyi pasina rezinesi muchiitiko chaomesera zvikuru zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Mutemo uyu usati wadzikwa Botswana yaibvumidza vanhu kubuda munyika iyi nemafuta anosvika marita zana ekuzvishandisira pasingadui rezinesi. Asi mukuru weBERA amai Musa Mutsiwa vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rakaona kuti urongwa hwakadai hunoshandiswa neavo vanotengesa mafuta zvisiri pamutemo kana kuti mafuel smugglers.
Botswana Energy Regulatory Authority informs the general public that
BERA yakatora danho mushure mekuona kuti vanobudisa mafuta edzimotokari zvisiri pamutemo vakange voshandisa mukana weurongwa hwanga hwaitwa pakati pebazi redu nevanoona nezvemabhodha vebezi kubudisa mafuta neutso.
Mukuru munyaya dzekurwisana nekubudiswa kwemafuta edzimota zvisiri pamutemo muBERA vaGift Mbakumbi vaudza Studio 7 parunare vari muGaborone kuti
tota santhala kuregana mulao beBERA Act Section 37
masimba ekurambidza kubudiswa kwemafuta edzimotokari kuti uzvishandise akabva muchikamu chechimakumi matatu nembiri cheBotswana Energy Regulatory Authority Act pakusunungurwa kubva mukutsvagwa rezinesi kune uyo anenge achida kubuda nemafuta aya.
Vati nyaya dzekubudiswa kwemafuta edzimota zvisiri pamutemo dzinowanzoitika mumiganho iri kumaudza nyemba kwakadziwa kumabvazuva enyika iyi iri pedyo nenyika dzeZimbabwe neZambia.
The rampant areas kene ramukhwevana matiloje maitengwe kazungula make it the northeasterly borders
miganhu iri kumaodza nyemba akadziva kumabvazuva eBotswana ndiyo ine nyaya dzekubudiswa kwemafuta zvisiri pamutemo dzakawanda. Izvi zvinoratidza kuti mafuta aya anenge akananga kuZimbabwe neZambia munguva dzakawanda.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekuvaka muguta reFrancistown muBotswana vaEdson Mponda vanoti urongwa utsva uhu chaita kuti vanhu vashandise mari yakawanda mukufamba panguva ino yezororo.
kuno kuzvakava chipira twaende unotenga kwano kwachona fanenge kubisa ma yesa akawanda pano kubisa mapura anomona kuti mumwe nemwe ane side rakamurerukira saka ndo zvakafanisa zvikutaurwa naini kirimizvo. It's an obvious thing because mukaona makustomer achiwandira kunotenga kuShoprite vasingaende kuSpar kurova kuti Shoprite yakachipa kupfuura Spar.
Asi nyanzvi munyadze mabhizinesi vaNelson Chipato vati danho ratorwa nebhera iri richaita kuti varimi vane mapurazi akapoteredza dhorobha rePlumtree vanetseka nezvikuru sezvo zvanga zviri nyore kutengera mafuta pedyo neFrancistown pane kuenda kuBulawayo.
Mutemo uyoyo unogona kutariswa neimwe nzira wekuti munhu ane chokwadi here kuti anoda kunoshandisa fuel iyoyo for whatever they are saying kuti ndozvaanoda kundoitisa. Kana zvisiri izvo then iwo munhu woita seorambidziwa. I think panofanira kunge pane mitemo miviri inoshanda. First for munhu aonekwa kuti uyu anoda business nazvo then omiswa, but kana kuri kuti vari kuona kuti shuwa munhu ada kundoshandisa fuel kumba kwake kana kuti ane farm kuna vakawanda vane mafarm vari munana Plumtree yekuti kuti ainotenga fuel kuBulawayo is actually far. It's cheaper for them kuti vaizotenga muFrancistown and I think kuti ivavo vanofanira kuitirawo kamutemo kanovabatsira kuti vabatsirikane.
Zvinofungidzirwa kuti kupinzwa kumafuta zviri pamutemo kwakatekeshera pamuganhu weZimbabwe neBotswana, uko vanhu vanotengesa zvisiri pamutemo vachibvisa choko muhomwe kuti vasasungwa mutsika yapakuti Zimbabwe irasikirwe nemamiriyoni emadhora ekuAmerica emari inofanirwa kubhadharwa semutero. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakabvuma muhurukuro nebepanhau reBulawayo 24 News muna Gunyana kuti mapurisa anogara achisunga vanopinza mafuta zvisiri pamutemo munzvimbo dziri pedyo nebhodha rePlumtree. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vanhu vakawanda kusanganisirawo vemabhizimisi kuNebraska vari kuenderera mberi nekuunganidza mari yekubatsira mhuri nemwana ane makore gumi nemaviri akasiyiwa navakupomuleya. Chizvarwa cheZimbabwe chakapfurwa nemusi wechishanu chikafa muguta reNebraska iri. Homwe yechema yeGoFundMe yekubatsira vamuleya yave nemari zviuru makumi maviri nematanhatu nemazana matanhatu nemakumi masere kana kuti 26,680. Imwe nzvimbo yekudyira muNebraska yePepe's Kitchen nevamwe vaishanda navamuleya vanotiwo vari kuunganidza mari yekuti vavigwe uye kubatsira mwana wavo. Kasen Rezak, mumwe muchena ane makore makumi maviri nematatu ekuberekwa, akatenda mudare rekuNebraska muno muAmerica nezuro kuti ndiye akauraya vamuleya vaive nemakore makumi matatu nemasere ekuberekwa nemusi wechishanu manheru. Rezak akasungwa nemusi wemugovera uye ari kupomerwa mhosva yekuponda. Akanzi nedare abhadhare mari yechibatiso inosvika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250,000 bond. Asi ari kuramba ari mujeri reLancaster County kuNebraska kwakare. Rezak anoti akapfuura vamuleya mushure mekunge vadhumana nemotokari. Rezak ari kutarisirwa kudzokera kudare musi wa26 ndira nenguva dza10 mangwanani gore rinouya. Vamuleya mwana wegamba renyika rakaradzikwa kumarinda eHeroes Acre, Brigadier General Fakaz Muleya. Brigadier Muleya vaizikanwa nerekuti Comrade Sain Bedzi kana kuti Comrade Michael Teni munguva yehondo yerusununguko uye vakashaya muna 2007. Direct from Washington, the voice of America. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vanoti Pope Benedict avo vari pamujikandi gere mushure mekusiya basa rekutungamira kereke ye Roman Catholic vave kurwara zvakanyanya. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemuzinda weVatican vaMatteo Bruni vati mumaawa mashoma adarika Pope Benedict vange vari kuratidza kurwara zvakanyanya zvichikonzerwawo nekukwegura kwavaita. Vati vari kutarisiswa nekurapwa navana chiremba vavo. Pope Francis vanonzi vaenda kunoona vaBenedict vakakumbirawo vanhu kuti vavanamatire. Pope Benedict vane makore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa uye vakasiya basa rekutungamira Roman Catholic muna 2013 vachiti utano hwavo hwainge husisina kumira zvakanaka. Vakaita Pope wekutanga mumakore mazana matanhatu kana 600 years kusiya basa. Kubva zvavasiya basa vari kugara havo pamuzinda weVatican. Ukraine yekupomera Russia mosva yekukanda zvombo munzvimbo dzinogara vanhu muguta reKherson. Mauto eRussia akadududza kubva muguta iri mwedzi wapera mushure mekunge ave kukomberedzwa nemauto eUkraine. Ukraine inoti Russia yakanda zvombo makumi matatu nematatu nhasi, asi Russia iri kuramba izvi. Nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change dziri muCanada inove iri pasi pedunhu reNorth America mwedzi uno dzakaunganidza mari inodarika zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica yekubatsira vakwegura pamwe nevanoshaya vari kumusha kuZimbabwe. Mari iyi inonzi yakasanganiswa neyakaunganidzwawo nemamwe matunhu ebato iri kusanganisira mabiko ekuunganidza mari aitungamirirwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa akaitirwa muHarare. Vamwe vevakagoverwa zvekudya nezvekushandisa munguva ino yezuro reKrisimusi vanosanganisirawo mhuri yenhengo yemiriri weZengeza West vaJob Scholar avo vari muusungwa pamwe nenhengo dzebato iri gumi nenhanhatu dzekunyatsime dzakange dziri muusungwa kwenguva yakareba. Mhuri yava Morgan Tsvangirai vanhu vamushakabvu vakatanga kutungamira bato iri yakapiwawo rubatsiro nemhuri yamushakabvu Lenmo Jongwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chasachigaro webato iri kuCanada mudunhu reNorth America vasimba bako kuti tinzwe zvavakaita pakuunganidza mari iyi.
Tanyatsotanga gore rino iri kuti tiite an event inonyatsonangana nekuti tireize mari yekubatsira vanosvipika kuZimbabwe. Panguva ino yatinenge tichisapota the president weCCC Advocate Nelson Chamisa's Christmas Cheer Fund. Saka takangobatanawo isusu vekuCanada pamwe neveprovinsi yese yeAmerica, veNorth American Province, kuti tingoita mudeme mudeme tibatsire vanoshupika kumusha. But isi zvivanyanya kubva pakuona president wedu Nelson Chamisa vanozviita every Christmas, kuti vanoita Christmas Cheer Fund where kutinodonata kune vanenge vasingakwanisi kana kuti vanoshupika kana kuti vakwegura kana kuti zvirema, kuti tingovaitawo kuti vawane chinovapawo kamufaro kadiki panguva inenge ichifara vanhu vese.
Inzira dzipi dzamakashandisa vabako kuunganidza mari?
Ndingati takashandisa nzira mbiri kana kuti ndingati maitiro mairi atakaita kuti tireze mari. Chekutanga takatanga takumbira kune mamembers edu, membership yedu, tikati no, tiri kudawo kuti tiite Christmas Cheer Fund ya president gore rino. Kune vanokwanisa, pamunenge mangokwanisa ipapo tinenge tichingobatanidza tese. Ndopatakaita kafundraiser kedu nevakaburitsawo kamari kakaburitsa. Kazoburitsa kamari takazoti no, isisi kuno kuCanada takuchiitawo Christmas Cheer Fund dinner dance, tisingatagite chete vanhu veCCC but taingotagita diaspora community yese yemuno muCanada. Saka event yedu yakazoitwa musi wa 17 December and kwakauya vanhu vakati wandei. Matickets edu takatengesa paEventbrite, kwakauya vanhu vakati wandei, and vanhu vakati wandei kwakauya mamemba edu yemuno muCanada, kukauya vanhu vegeneral community yemuno mutoronto kunyanya nevakabva ku Montreal and we had a few vakabva ku Alberta also vamwe vakabva ku North American province vachiuya kuzo support event yedu which was quite a success.
Saka vanhu vapi vamunozobatsira uye varipi?
Vajonga ndingati vanhu vatiri kubatsira ava tinonyanya kubatsira vanhu vari kuZimbabwe. Ende vanhu vari kuZimbabwe ava ndevanenge vari mucommunity yatinogara isusu kuZimbabwe ikoko. Vanhu vanozivikanwa kuti vanoshaika, vanhu vanozivikanwa kuti zvirema, vanhu vanozivikanwa kuti ichirikadzi. Saka vanhu ava vanonyanya kuonekwa nevanhu vanogara imomo mucommunity, ndo vanouya nevanhu ava ende tinonyanya kungoita vekuZimbabwe chete.
Zvinhu zvamuri kutarisira kunge muchiita gore negore here izvi zvekuunganidza mari yekubatsira vanotambura?
Ndingati ichi chinhu chinoitika paChristmas and Christmas inouya gore negore. Saka zvinhu zvatiri kutarisira kuti Christmas dzese dzichatevera tichange tichiita chinhu chakadai sezvamataura kuti chinhu chiri kutambirwa nevakatambira rubatsiro kumusha ende vari kuzvifarira. Ende musangano weduwo zvakaonakira kuti ukaita chinhu chakanaka kudai zvinotibatsira pakuti tionekwewo kuti tiri musangano unonyatsoita kee, unodawo kuti vamwe vanhu vanenge vasingakwanisi kuti vafare paChristmas vavewo nemufaro unenge uine munhu wese.
Ishoko ripi ramungasiyira vana veZimbabwe vangava vari kunze kwenyika kana vari kuZimbabwe?
Shoko randingada kuti ndipe vamwe vedu vari muno mudiaspora vasati vaitawo zvakadai ndechekuti nyika yedu munoiziva, nyika yedu munoona zviri kuitika, nyika yedu munoona kuti vanhu vasingakwanisi kuwana vawanda, nevamwe vanokwanisa kudai vachizvishandira vachiwanawo chekubata havasi kukwanisa nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwenyika yedu, nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyika medu. Saka chinhu chakanaka kuti panguva dzakadai, panguva dzeChristmas kudai, kana machikwanisawo kubatsira, batsira iwo vanoshupika, batsira iwo vasiri kuwanwa. Makasungunuka kuuya kuzobatana nesu, mukabatanawo nesu mukauyaoneka mauya nako ikako mukaisawo ipapo, tinokwanisawo kuti tinobatsira vakati wandei.
Avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chasachigaro webato reCitizens Coalition for Change kuCanada mudunhu reNorth America vaSimba Bako vari parunare kuCanada kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gore rino ra2022 ranga riri gore raive nekufara pamwe nekusuwa munyaya dzemitambo, asi kusuwa ndiko kwaive kwakanyanyisa. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Gore rino rakatanga nekugundikana kwechikwata cheMaorias icho chakabuditswa munharaunda yekutanga makundano eAfcon 2022. Chikwata ichi chakapedza chiri pasi pasi mugungano raisanganisira Senegal, Guinea neMalawi. Chakanyanyorwadza ndechekuti Maorias akarohwa neMalawi iyo veruzhinji vaifunga kuti inokunda zvisina kutamburira. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti kurwisana pakati peZifa neSRC makundano aya ava kuda kutanga ndiko kwakakanganisa chikwata ichi.
Kudonzerana kunobvisa gadziriro, zvinove ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakaitika. Vakomana vedu voenda kumakundano eAfrica Cup of Nations, zvinogona zvekare kunge zvakaita kuti vatadze kutamba zvakanaka.
Korwesana oku ndiyo nyaya hombe mumitambo yegore rino, nekuti kwakakonzeresa kudzingwa munhabvu yepasi rese kweZimbabwe neFIFA nechikonzero chekupindira muutungamiri hwenhabvu kwebazi rehurumende reSRC iri. Izvi zvakauya mushure mekunge SRC yadzinga bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. Nanhasi FIFA inoti Zimbabwe inodzoka chete munhabvu yepasi rese kana SRC yadzora vaKamambo pabasa. Izvo bazi rehurumende iri riri kuramba ichivapomera mhosva dzekuita uori. Nekudaro chikwata cheZimbabwe chakadzingwa makundano echan neAfcon 2023, uyezve FC Platinum haisi kutenderwa kutamba muCup Champions League. Manager weMaorias vaWellington Mpandare vanoti vatambi vari kushushikana kuti vachadzoka urini kutamba nedzimwe nyika.
Kune vatambi vakawanda kwazvo vari munyika dzakasiyana siyana. Mubvunzo wavo wagara uri ungoti tinodzoka here, tichadzoka rini, ndizvo vanenge vachingotarisira.
Kudzingwa munhabvu neFIFA uku kwakaendawo munhabvu yevechidiki mushure mekunge chikwata cheZimbabwe chisina kukokwa kumakundano ekutanga eCup School Soccer Tournament evasikana nevakomana. VeConfederation of African Football vakarambidzawo Zimbabwe kushandisa nhandare yeNational Sports Stadium. SRC yatadza kugadzirisa zvaidiwa kuti nhandare iyi itambirwe nhabvu yepamusoro. Izvi zviri kureva kuti nhandare iyi ikaramba yakadai, Zimbabwe inenge yave kutambira mitambo yayo kune dzimwe nyika ikanzi idzoke munhabvu yepasi rese. Kokundikana kuAFCON kwakateverwa nechikwata cherugby chemasebles icho chakatadza kubudirira kuenda kuWorld Cup 2023 charohwa neNamibia. Asi masebles nemawarriors haasi ega mukundikana mushure mekunge maLady Chevrons akatadzawo kubudirira nzira yekuenda kuT20 World Cup ya2023. Chikwata ichi chakapedza chiri pachinhano chechitatu pazvikwata zvisere, apo paidiwa zvikwata zviviri zvaipedza zviri pamusoro makundano akaitirwa kuUnited Arab Emirates. Mucricket yevanhurume, kunyange hazvo Zimbabwe yakarova Pakistan kuT20 World Cup, chikwata chenyika ichi chakakundikana kuenderera mberi nemakundano aya mushure mekupedza chere pasi pasi muSuper 6 stage pasi peIndia, Pakistan, South Africa, Bangladesh neNetherlands. Asi murairidzi wemutambo wecricket Edmond Mtetwa anoti Zimbabwe yakaita nepese painogona asi zvakaramba.
Vakomana vakatamba Zimbabwe and some of my youngsters vakaperforma. Paungodiwo one or two things vanofanwa vakaitawo sana tadi diwa Marman, but so far coach has been doing well. Tangati varamba chipa encourage, ngavaramba ane team yake achinclude my upcoming.
Asi mumitambo makavawo nekufara kukuru kunyanya mumitambo wetsiva uyo wakasimudzwa mudenga nakuda Chiwandire. Chiwandire akadzivirira bhande rake reWorld Boxing Council resilver mushure mekurova Julia Munoz wekuMexico. Chiwandire anotitsiva yamusimudza zvakasimba muupenyu hwake gore rino.
Kutitsiva yashandura upenyu hwangu. Ndakatarisa pandaigara paive panzvimbo yakashoreka. Mumba mandaigara inini mainaya zvekuti yaisvika nayasvika nguva yekuti kunaya ndaimira. Vana vangu votorwa namai vangu, asi ndakakwanisawo kuvakawo pamba pamai vangu panogara ivo vana vangu. Ndakakwanisa kupavakawo kuti vana vangu vaonewo pakugara pakanaka.
Mutambi uyu aimborarama nekugadzira vanhukadzi musoro asati atora bhande reWBC arova Catherine Piri wekuZambia. Pamusoro pemachevrons makunura airairidza zvekare chikwata cheSouthern Rocks. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichaenderera mberi nekutarisa mamiriro anga akaita zvinhu munhau dzemitambo mangwana naMichael Kariati. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, Jonga Kandemiri weStudio 7 ari kutarisa mamiriro anga akaita zvinhu mugore rino ra2020 kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kutirira Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisha ya noti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vanhu vakauya kuZimbabwe kuzorore Kisimusi negoredzva vave kutora mukana uyu kuenda kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission akatekeshera munyika kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Botswana yorambidza zvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari akawanda pasina maresidensi. Mugore ra2022 kwakave nekufara mune mimwe mitambo yakaita setsiva asi misodzi pamatama kune mitambo yakaita senhabvu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele dzamunopakurirwa naKeina Saidi.